A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America this Monday, December the 23rd, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight we are talking about Christmas, which comes at a backdrop of deepening economic crisis and widespread hunger in the country.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are also live streaming, so you can join in the conversation right now. Please visit our Facebook platforms at VOA Ndebele and VOA Shona. We will be live also on our websites, which are www.voashona.com. For Ndebele, www.voandebele.com, as well as voazimbabwe.com for English.
Zimbabweans are bracing for one of their worst Christmas holidays on Wednesday due to the deepening economic crisis and widespread hunger affecting 7.7 million people. The country is also facing fuel and electricity shortages.
Many people in urban areas and outside the country say they are unable to travel to their rural homes to meet family and friends due to the economic situation. Tonight we want to hear from you. How are you coping? What are you celebrating this Christmas? How are you going to the rural areas? If you're in the diaspora, are you sending food home? Please join in the conversation right now.
Yebo, li chona njani Zimbabwe omuhle ikudibana lamhlanje kungeMonday kungomvulo mhlaka 23 kumpalakazi sesalelwe nje lusuku olulodwa ukubana singene kukhefu lekhisimusi ngolwesithathu phela mhlaka 25. Yilo ke udaba esikhuluma ngalo lamhlanje. Sifuna ukuzwa ke kini ukubana njengoba ikhisimusi isiza ilizwe liphakathi kobunzima kangaka, siyazi ukubana umnotho kawuhambi kuhle, izinto ziyadula, ukudla akubambeki, kanti kule ndlala njalo elizweni, amanzi ayasilela kobulawayo, idizili lepetulo kuyasilela elizweni, kanti lamagetsi lawo kasatholakali. Asechona engekho okwesinye isikhathi ahamba okwamalanga. Ngakho sifuna ukuzwa kini bathandekayo ukubana lidlala njani ikhisimusi yalonyaka. Liyilungiselele na abakudiaspora kubo South Africa, Botswana, Zambia, Malawi, Mozambique, DRC, America, Britain, Australia, libuyelile yini emakhaya layahlangana lemiteni kumbe njengathi njengoba nesikhona pha ku studio lehlulekile lana. Sifuna ukuzwa ke ukubana lidlala njani phakathi kobunzima bonke obungaka, ngoba bakhona abanye sike sakhuluma labo bathi hayi ubona kaba soze benelise ukusuka emadolobheni lonyaka baye emakhaya. Abanye ngabathi base South Africa bathi hayi ayisikho ukuthi sesadliwa zindunduma, umumo osekhaya yiwo ongavumiyo. Ngokunjalo abanye bathi hayi bathumezele amachangana bhegi, amarayisi, ompuphu lani lani ukuthi abantwana bakhona ukuba le khisimusi enhle. Asixoxeni bakithi sizwe ukuthi ilispenda njani ikhisimusi uhlelo ngolwenu mafu.
Aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tino kuchingamidza ine mufaro. Nhasi pano titange tiri kutarisa isu kuti kisimusi yegore rino makairongera chii. Tinoona vazhinji vari kuchema chema vachiti aiwa zvinhu zvaoma pari zvino, mafuta ekufambisa ari kuti dhurei uyezve haasi kuwanikwa, mari yemabhazi ekukwira kuti vanhu vaende kumusha vamwe vari kuchema chema vachiti pavari kusvika kuzviteshi vari kubva vasvikoona mabhazi akwidza mutengo, michovha zvakare iri kukwidzawo mitengo. Chikafu muzvitoro chiri kudhura zvakare. Vari kunze kwenyika kudiaspora sesu sontunga. Gore rapfuura nguva iyo inoenda handiri kumba asi gore rino ndazvitadza ntunga. Saka ndozvatiri kutarisa kuti vari diaspora muri kuenda here kumba kunoona hama neshamwari kune avo vari kunyika dziri pedo neZimbabwe tinoziva kunana South Africa ndoino nguva inouya ana mujivha. Varanzi mujivha zvoya?
Vanzi injivha.
Ana injivha.
Kana kuti mijibha.
Kana kuti mijibha. Vari kuenda here gore rino uyezve kunana Botswana nekumwewo kunana Namibia nekumwewo muri kuenda here kumusha panguva ino yeChristmas. Saka ndozvatiri kukurukura iye nhasi. Tombotora mukana wekuti tinzwe hurukuro nevamwe vanga vari kutaurawo vamboenda kumabhazi vachida kunoona kuti zvakamira sei, tinzwe kuti vanga vari kuti chii. Saka tichanzwa nevamwe vari kuchema chema nekukwira kuri kuita mitengo yekukwira mabhazi. Tichinzwa zvakare nagurukota vanoona nezvenyaya iyoyi yeenergy yezvemafuta vafortune chasi vari papo pahurukuro. Tichanga tine mazwi akasiyana siyana. Regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii panguva iyoyi yezororo reChristmas.
Mabhazi adhura, chero ukada kufamba adhura, kadistance kadiki diki kari kudhabhura katatu apa unenge une vana kuti uende kunodyirawo horidhe ikoko unda chikafu, hakusi kufambika.
Dhiziri rachona tiri kuriwana kublack market apa kuti tiritenge tiri kushandisa maUS dollars, saka totokwidza mutengo kuitira kuti kana takunotenga dhiziri tofanira kutanga tatenga maUS dollars nekuti isu hatingamire kushanda nekuti holiday. Vanhu varoda kufamba nesuwo toda kutoraramisawo mhuri, hapana zvatingazviita.
Tiri pahighway tikuona kuti mabhazi ekambani yeZupco chaiwo chaiwo ari kunzi akaiswa mashoma kuti atakura vanhu, sezvo vamwe vari kuvamanyira vachiti anenge ari nani, asi mashoma zvikuru. Tikuona kuti paanenge achikwirirwa chaipo chaipo kana richinge rawanikwa bhazi rakadaro, vanhu vanorwisana kuti vange vachikwira mubhazi imomo nekuti ringe rakava achikwira pahighway. Saka kana tichikukurudzira kuti hurumende dai yakwanisa kuisawo mabhazi akati wandei kuti vanhu vange vachirerukirwa vachienda kunoona hama neshamwari zvakasiyana siyana. Vanhu vakawanda vari kutadza kufamba nzendo dzavanoda kuenda kunoona hama neshamwari nekuda kwekudhura kwaita mutengo wemafuta edzimotikari uyezve nekudhura kwaita mari yekukwirisa mabhazi nemakombi. Izvi zvaomera veri zhinji nekuti mari chaiyo inobatika havana. Vamwe vari kuchema nekuti havana kuwedzerwa mari dzavanotambira, asi zvinhu zviri kungokwira nguva nenguva. Takatarisa nyaya dzekufamba kuri kuita vanhu munyika yeZimbabwe. Tanga tirimuwo muhighway vanhu havasi kufamba semakore ese. Vanhu vari kutumira mari kuhama neshamwari dziri kumusha, vari kuti havachakwanisi kuenda kumusha nekuti mabhazi adhura. Isu sesangano repassenger association Zimbabwe hatisi kufara kuti nyaya yedomestic tourism ichange yakuderera zvakanyanyisisa. Iri kutoderera nekuti vanhu vachakwanisa kufamba vachinoona nzvimbo vanhu vemunyika yeZimbabwe.
Dambudziko remafuta rinopera, kana takuwanawo foreign currency yakawanda, ikonomi yedu ichishanda, tichitengesa zvinhu kunze tichiwana foreign currency, ndo zvatiri kushanda zuva nezuva kuti tisvike palevhu iyo.
Apo tanga tiri kunzwa isu kubva kuna gurukota rezvemafuta kana kuti rezveenergy vafortune chasi ndovapedzisira kutaura vachitaura ivo mamiriro akaita nyaya yepetroli nedizira. Asi tichamboenda zvakare chikuratidza iwo zviri kuitika kunzvimbo dzakadai seBulawayo panyaya iyoyi yekushayikwa kwezvekufambisa kana kuti kudhura kwemabhazi nemichovha ntunga.
Yebo kunjalo, mavhisile silamavhidhiyo lapa eSwatete edolobheni lakoBulawayo eRenkini. Asizweni abalaleleyo, sibukele nababukeleyo.
Ndingatsho ibizo lesikolo.
Nebizo lami uPelisani Moyo.
Ndingasitshela ukuthi lapha eRenkini lenzani.
Hayi, mina wangenzisa ukuthi eRenkini bengisiyagadi izizama ukugadi ukuthi ngiyekufisimisekhaya, kodwa sengehlulekile ngokudula kwamabhasi. Enkayo.
Ayi, malini?
250. 250 rand.
Emsukwini ezedileyo
abe ngo-70 kumbe
8.
Baba
ubebe, lapha ibhizinesi njani khathesi njengoba kuyisikhathi sokulima? Ngiyabona lila
lamakhuba lamajejo lempilo landland iyahamba yini business?
Business iyahamba mama, kodwa ntiyabona izulu kalini. Ngabe izulu liyana kutho ukuthi ngabe kuhamba kakhulu okodwa hayi kuyancengiseka kakubanandokuhlala. Intengo thina sithintshanga njengaba amabhasi, thina sivele sithenga intengo nalethi vele sithengisa ngayo ngoba iprize yethu imele ifanane leyezitolo. Abantu ungabathatha kakhulu babaleka bakuthini.
Ye labo-ke bebekhuluma lentatheli izindaba ethi uBathabile Masuku. Linsizwe esanda khuluma lapha iserenkini ithengisa amahanisi nxaliwazi aba lamadonki liyawazi amahanisi ithengisa amahanisi lezitrobo. Ngakho ibikhala ngokuthi hayi abamabhasi yebo bakhwezile intengo zokuya emakhaya, kodwa hayi uthi bona intengo yamahanisi lesitrobo lokho ilokhe injalo kabakhwezana.
Ayi wathi nemthereri wedu wokutanga, nasi inguva yenyu vatereri, teichingotaura nemi muchitudza kuti zviri kufamba sei kwamuri ikoko. Tiri kutonzwa kuti tina mukoma Wilfred Chipere vari panhare. Halo mukoma Wilfred.
Halo Chisimavela Simulite.
Ai wandiri wadi, tiri kutaura nemi, muri kupi mukoma?
Ndiri muno muHarare muZimbabwe.
Ehe, tipirewo kuti kwakamira sei, makaronga zvipi paholiday yekrisimusi?
Mwana mai chekuronga chacho ndiyo pasina. Takatongogara mudzimba buchikafu chahasi kutengeka zvokuti tingati tingaronge zvataiita makore apfuurayo. Tichipendera tichiita sei, pari zvinezvi hazvina kutimirira mushe. Ende pokuti ufambe uchienda kwacho hauna kwapambochienda, nokuti maservice station edu anopiwa mafuta emota haatorina kana chinhu, akatooma kuoma chaiko. Saka kuti ndifambe ndichienda hakuna kwakuenda, kwakutongogara notarisana nevana mudzimba.
Vari kuti pamaservice station apa
hakuna fuel, vakungota kuti petrol mafuta hatina, ende hatikuziva kuti ashaya rini, ndomhindo yavanopiwa. Saka haukwanisi kuronga zvinhu zvokuti mangwana ndichaita sei, nokuti ivo vacho vanotoisa mafuta acho havatozivi kuti mafuta achauya rini.
Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii?
Dai taiwana nguva yekutaura nehurumende ndopa taivaudza chokwadi kuti ano zvenyu zvamukuita zvokutungana kwembudzi muchisuya muchienda kufamuko muchinopfuya muchinokanda chikafu chokupfuya fishi munyika ichitambura kudai sozvo, dai zvachipera ngavataure nevanokwanisa kunge vakomana vechidiki vanokwanisa kunga chigona kugadzirisa nyika iyi. Tine tikuona kuti pakaungana ipapo vega vari kuita dambe, nokuti hapana zvibuzhizhi zvokubuda zvati kuona zvekuronga zviripo ipapo kuti nyika iendere mberi chaiyo chaiyoka. Ndofunge yakuda mukomana wechidiki anonzi vachamisa.
Aiwa mashoko akanaka. Kana munoda kumhoresa hama neshamwari, tida kutora mumwe muteereri.
Ndoda kumhoresa hama neshamwari shuwa dzokachipiere dzokwazvimba muno muHarare kumuhetfield masista park shuwa dzakuti aiwa chingotambura henyu murimo munyika, hatina zvatakosonge tichiita, hatingatingoshingai nyika ndeyedu, hatingapize nyika tichisiya nyika.
Aiwa tinotenda, muve nezuva rakanaka.
Thank you.
Thank you.
Silo mlaleli ecingweni uRichard Moyo. Kunjani mfundisi? Halo Moyo. Mnumzana Moyo, kunjani?
Halo va Moyo.
Nare
dzava mhenu rikaitiverenge zvavanga vanyora. Hanzi Studio 7 makadiko. Hazvina kumira mushe kuno Christmas Eve, vanhu vazhinji havana chinhu, mari hakuna, asi mumashopu zvinhu zvirimo, asi pana kola varipo.
Yebo kunjalo Mavelasi. Silo Muzi Dube umtembo stemba ecingweni, kunjani Dube?
Siyaphila njalo Studio 7.
Hayi siyaphila. Sikuxhuma ngaphi kwendawo?
Ngise South Africa.
Ngaphi kwakhona?
Ngise Majesty River Park to the Randburg.
Wenzani emzansi abanye besekhaya?
Ekhaya kuhlaleka isimo sekhathi, sicothile ekhaya manje sikuzima. Ngikuza mona amatoho akhona lapha abantwana basifunde ngoba lezi school fees zakhona bazinga thintekani.
Hawu dliwa ngazindunduma nje Dube, ngomnyaka odluleyo kwahamba ekhaya.
Ngiyifika August.
Ah, okay, hayi kungcono awukageuki.
Hayi, hayi, ugeukeki she.
Yebo kithi, othumezile kodwa.
Ngithumezile lesikolo sithi lama uniform akhona ayinto zekhazi izimo, ngakithi lama uniform akhona umntwana okugrade 0 ku-2 uniform kumele ayithenge esikolo, into zakhona nje uyi-adjuza kwabakithi.
Yebo kithi, kungaphi khonapho ekhaya ku?
Ekhaya kusekhezi, kodwa ngikhona ufana omncane ofunda eMpumelelo, omunye ufunda eNkulumane ngapha eBulawayo.
Okay, iyabi ibiza malini so i-uniform ka-grade 0?
Uniform ka-grade 0 ku-2 uthenge esikolweni utry ibiza 300 rand, ibhrugwe lokuzenlelo. And le nto zakhona bekuyilisti yakhona, mahleka wethu ukuthi yilisti leyo abantu bezikolo ba-aphruza enye indlela. Bekule listi ngathi ngifike eshophu ngibanikeza ngathi kanti umuntu lo ufunda kuphi ukuthi ugrade 0, bathi ha isikolo sinjani lesi.
Yebo yini
isikolo nje esijwayelekile ukuthi imali zakhona hayi bakithi kunzima.
Ah, kulobo nzima kodwa eMzansi kuyaphileka khona.
Khona asingeke sithi kungconywana kule simo sangakithi ngoba ngakithi khona kunzima ngoba manje imali ayikho akulanto eqondileyo kithi. Akulanto eqondileyo komile kusemakhaya kusemadorobheni kuyafana kuhlela ukuthi abantu bangabalekela ngathi. Kuqala ukuthi ma kunzima emadorobheni abantu bethi beye emakhaya kuyelinye. Manje idu lalikho.
Ya inkinga-ke khonapho. Ungathanda ukubingelela izihlobo labangane Dube?
Hayi, ngiyabingelela nje bonke khona bekhezi eThuthwane. Nabakhona le bonke imazi bakhonke jikelele nje ekhaya. Asibekezeleleni sibonke ukwenzakalani ngoba kunzima bukhona.
Hayi, siyabonga Dube, ube le khisimo senhle kakhulu njalo ungene kuhle eminyakeni omutsha.
Hayi, ngiyabonga la ngusithethe nalingene kuhle.
Siyabonga ngumnumzana Muzi Dube use South Africa uthi akenelisanga ukuya ekhaya kodwa uthi hayi amathangana bheki ale mfuno zabantwana wathumezile anzitine mwemtereri mafi.
Hayi, what a gate in date na Mkoma Charles Satuku makadiko Mkoma Charles.
Hello, makadiko wati.
Hayi, wati, wadi, tupisora ni mimuri kupi?
Ndi ku Nyanga.
Ehe, taura itinzi kwa kakadiko Nyanga kumakomo uyo?
Nyanga kuri nani atete, asinye FUO ya neta.
Zuru kufamba siku ikuku Anjazi.
Muma service station umu, siyo ilikutengeswa ni mabondi, iye zetengeswa ni maishu. Asiku itenge ni mabondi, mweswa mulai nire kuti munu anosfera, ogorara ali mulai, apana jiru kumbofamba, enda uitenge siyo iyo. Mweza yuona usinga jahida.
Saka kana ilikutengwa ni mabondi, ilikuita mari?
Siyo, kana ilikutengwa ni mabondi, mamu ma 18, 19, kana kutopura ma price yuwa, akato iskwa ni kafu.
Kana mchitenga ni US anengari pamari?
US waluita dola 20 per liter.
Saka imima etaura enyo?
Mwoso ya diatua pa gafu yinu. Mwoso gafu yinu atina kutolaraiza. Bati yu siyo ya chiyo jisi ya chitengi kwa nima US ima service stations. Nyoto tarodi mdeao. Kino zivyo kutu ma service station mdeao. Bati wano tengi sa nima US dola. Awanotara kuti nyika ina chance ma US bati ono itambira zakari kusiyo. Ipa kwa mwono kuti kuchanyira urushinji kwa Zimbabwe kana kuchanyira masivo seva ndi awaru kupatu pina kutuma bondi tufinga atenge kana chini.
Saka shamira shakadaro pane mazwira amukade kutaura ku hurumende tombo tivakateerera panyaya iye zvamuri kusangana nazvo ikoko kuinyanga.
Vakomana zvasefu sechidiki sefisi timapasenja tinofamba katinongoti kuhurumende wakomana tinyareo tizwireo tsitsi yedu yetakakutadzireiko tiwanireo muta generation yedu mauraya hapana chikumbofamba munyika shuwa bhazi chaiyo chari kubva kuharare yateteka kuita $120 kukwira ini kungogara musiti lagei chaiyo chaiyo kutangira pa$50 kasaga kasina kana kangori neshuga tusauti tichi hapana kana chikumbofamba vati wada kutiraramawo sei vanhu vehurumende avo.
Aiwa, munokwanisa kumhoresa hama neshamwari dzenyu paholiday ino yekisimusi. Saka muchapedza Christmas muchiitei manje?
Christmas yangu pedza ditori hakutongogara kumusha motongochekwa mbudzi motongogocha ndiko zvaidiki mafuta pane pasina.
Akomana, mafuta hapana.
Zvakaoma tete ndongomhoresawo zvakare hama dzangu, ana mai wangu, ana baba wangu variko kumba uko. Aiwa, ndinovati vave neChristmas yakanaka. Tikabudirira vaya ndichasvikawo nekumba kwavo chaiko.
Aiwa, tinotenda chaizvo hanzvadzi, uyezve tinomboda kunzwawo kubva kune nzvimbo dzakadai savana inyanga uko. Ko kunana Trotberg nekumuoko vanhu vachiri kuenda here kudhuze nekunyanga ikoko?
Tete. Trotberg kana mukavabvunza chaivo chaivo hakuna kunoendwa, unoenda kunozorora uchizorora chii? Kuzorora kahunge waine chawaita, chii chataira chazvinozorora? Kudya mari tinodya mari yatawana kupi, hapana kwekuendwa.
Aiwa, mashoko makukutu hanzvadzi. Muve nezuva rakanaka.
Aiwa, tinotenda maita basi.
Bye-bye. Ndiri kunzwa kuti tine mumwe muteereri. Hello, mukoma Paddington.
Makadiri ni tete.
Aiwa, tiri wadi. Tiri kutaura nemi, muri kupi mukoma?
Tiri kuno kuPort Elizabeth isu.
KuSouth Africa.
Munyika yeSouth Africa wangu tete.
Taurai tinzwe, kwakamira sei ikoko? Muri kuronga zvipiko pazororo reKrismasi iri kuuya?
Pazororo reKrismasi tiri kungoronga kuti nezvo tinge tichingofara nemhuri dzedu, asi tinokurudzira kuti tinge tichizvichengetedza zvichibvisa tisabude-bude kuenda kunze, kunokuti kunyika inei nyika inotyisa zvikuru, ine nyika inokondwa nekuurayiwa kuvanhu izvozvi. Tanditori nevamwe vanhu vatanga tichibonoshanyira kuzvipatara, vatandichiona maZimbabwe dzakatowanda muzvipatara vakatobayiwa nemapanga tete.
Kupi ikoko?
KuDhorangidza uko, pane hospital iri pedyo nespa location watinogara inonzi Dhorangidza. Vakatobayiwa vakomana vanotokwana kuti vashanu chaivo.
Rini hanzvadzi?
Vakabayiwa kutanga kwesvondo rinorineri, kutanga palast week pavhara vanhu musi wa15. Kuno kwavanovhara musi wa15 ndopavanovhara makambani mahombe ese vachipiwa dzimari dzavo. Kutanga pasvondo iro palast week iwo ndopatakatanga kutonzwa kuti kwadai kwabayiwa munhu, kwadai kwabayiwa munhu. Saka vakarara vari muMudhorangidza.
Vanenge vachinzi vaita sei? Vanenge vachida kubirwa mari here sei? Chii chiri kuitika?
Vanenge vachiti vakomana vekuZimbabwe vanonyanya kufarisa, vakanga vafarisa zvikuru kudai vanodhakwa vosangana nemakadzi vekuno. Kana vadaro zvino manje vanobva vavati varume vacho vanobva vaoti saka mboda kutitorera vakadzi vedu, kwoita sekuti vanenge vachiti vanenge vachizviti isusu tine mari, vachizviti izvo, saka mboda kutitorera vakadzi vedu. Ndopanotaka kurwisana ikoko, vari vese vakabayirwa vakabayirwa nyaya idzodzo dzevakadzi.
Saka mashoko api hamungapeiwo vechidiki panyaya yekuti kana vabata mari dzavo angave mabhonasi kana zvimwewo, vanofanira kuita sei nyanya vari kugara munzvimbo dzakadai sedzamuri kutaura kuSouth Africa?
Ini chandinongokurudzira tete ndechekuti vanhu munhu chengetedza mhuri yako, urangarire kumusha, tarirai mone kuZimbabwe mamiriro akakaita. Mari iyoyo kwanzwe kuti uri munhu anofara zvakanyanyisa uchinoenda kune nzvimbo dzekumafaro dzamunonosangana nevarudzi vamakasiyana siyana, amusingagoni kuzowirirana pakutaura kana pakunzwanana. Gara uri mumba mako nemhuri yako, utenga chikafu chaungochifara uri nemhuri yako, fara uri pamba pako, sabude bude kuenda kunzvimbo dzekuungana. Kana waenda, enda hako, asi uri munhu anenge aine hunhu, anenge achiziva zvaari kuita.
Imi muri kuenda here kumusha?
Kwete tete, ini handa kuzokunda kuenda kumusha, asi zvizhinji ndakatumira zvangu kutaura kuti mhuri dziriko dzirarame. Mai vangu vangu vari kuno kuti akatumira zvinhu zvese kuti zviite zvakanaka.
Aiwa, achimhoresa yenyu hama neshamwari, takatarisa zororo reKrismasi.
Ndinoda kumhoresa tete vangu vanonzi mai Mapranga vari kunyika yeZimbabwe, vari paWarren Park 1. Tete munhu anga achimbobatikana nekurwara, uye munhu akabva kushaikirwa nemuzikuru wake, ndaida ngovabharisa nemukwasha wangu yekuti Mwari vanochengeta. Chaikuti murambe muchingonamata nekuramba muri padyo naMwari. Kumhoresawo amai vangu vandibereka, amai Gombera vari panyika yeChitungwiza kuunity o chiti amai makadi zvenyu, muve nezororo rinofadza vese nevanin'ina vangu nemhuri dzose dziri paZimbabwe, ndichitikomborerwai.
Aiwa, tinotenda. Muve neKrismasi yakanaka, musanete kuteerera Studio 7.
Aiwa, tinotenda tete, mumhorese muve neKrismasi nezororo rinofadza kwamuri ikoko mese.
Bye-bye, Ntunga.
Inyaya dzekukecha, guys.
ndozvandabvudza kuti kochi chiri kumboitika nokuti vataura kuti vakomana vechibiki 5 vese vakapuwa mari dzavo after musi wa 15 December vari kuti saka kana vachinge vazokwanisa kuenda kwavanoenda kunzvimbo kundofara vakasangana nemamwe madzimai votadza mukuti wirirana imomo ndo muri kunetsa vari kubva vabayiwa nemapanga
zvakaoma vedwe sikange lekasini leFacebook singakai kusikhumbuzo mlaleli wethu secingweni silo tanisa blessing dube uti yena mina angene lisanga ukuya ekhaya kodwa zona ngizizamile shame ziyajabula lapho ezikhona ngiyabonga mbona uDube lapha ukhuluma ngengane zakhe Nkomo Foster uthi yena mina ngiphumelelanga ngesigaba somsebenzi rejoice maphosa uthi wena kikikiki linjani mthwakazi hayi siyavuka maphosa ngilethemba lo mthwakazi wonke uvukile Queen Spanda Madonko twena amachono basakazi kuzoba lobani ke laphana kulo 3D Dube uthwena iZimbabwe siyaphenduka inogo area enter at your own risk zone hashtag friendly warning compatriots kuzoba lo Richard Dube uthi yena salibonani uyabingelela lathi yakubingelela Dube Siya kusikhumbuzo moyo osecingweni kunjani moyo? Moyo kunjani baba? Nomzana moyo. Hello sikhumbuzo moyo.
I think number ya winning ya dona ntunga regatenderere mberi zvedu tichikurukura nhasi izwa renyu vateereri pindai muchirongwa tiwani kwe tichikurukura nemi tichionesana kuti chii chaizvo chiri kuitika kunzvimbo dzamuri pazororo rino rekisimusi vazhinji vari kuchema chema vachiti zvinhu hazvisi kutengeka kufamba kwacho kuri kurwadza nekuti mabhazi ari kuramba achikwira muzvitoro zvinhu zviri kuramba zvichikwira saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa ipo pano uye zvatiri kupai mukana kuti muwanikwe imi muchimhoresa hama neshamwari dziri kumativi mana enyika dzingave dziri muZimbabwe kana kumwewo ndo zvatiinazvo ipo pano uye zvetichange tiri kuverenga zvamuri kunyora panyaya yezvatiri kutaura izvi asi kunavo vanoda kufona tipei nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tikwanise kunge tichikufonerai nekuti nhasi izvo ratoda kunyatsotarisa kuti chii chiri kuitika nekuti tanzwa kune vamwe vari kure uko kunyanga chaiko chaiko vari kutaura ivo kuti mafuta ekufambisa ari kudhura ikoko kana wawana uri kutoita iwe ekutsvagiridza chaizvo chaizvo asi regai timbochingamidza vamwe vari palife pedu Donald Mamboma ari kuti Merry Christmas to all VOA listeners and Zimbabweans Paddington Kashanje hanzi watching you from Port Elizabeth Lumo Gwenzi hanzi maswera sei vashamarari tinomufarisa imose pabasa penyu isi turi nani yedu kuno kuMozambique ini ndinoti kudai bond rabviswa towanawo mari yeZimbabwe kwete dzekukwereta kune dzimwe nyika Luke Samuel Simango hanzi moroipa studio 7 I'm watching you from Rustenburg kuSouth Africa hanzi magariro ayo Zimbabwe zvinhu zvaoma Dr. Kwavari kuita business account hanzi IVOA kutanga ndinotenda nebasa ramuri kutiitira rakanaka ndichiti happy christmas kumhuri yose yeZimbabwe asi regai titore makola nekuti nhasi izwa rekuti imi makolas mutaure nesu muchitiudzawo zviri kuitika kwamuri ntunga
It's 29 past 8 o'clock, 29 past 1 o'clock here in Washington, and this is Live Talk. We are talking Christmas, which comes in the backdrop of a deepening economic crisis and nationwide hunger that's affecting 7.7 million people. Sithathe umlaleli ecingweni ubaba uNdlovu. Kunjani Ndlovu?
Siyaphila Nkomo linjani?
Hayi siyaphila. Osixhuma ngapi kwendawo?
Ngogodzwayo ushela buzi.
Komahlaba ithwale.
Komahlaba ithwale ndawo ntaku sesidike ye.
Aha, igama mbani ba?
Ngugabiso Ndlovu.
Gabiso Ndlovu.
Yebo Nkomo.
Lidlala njani iKhisimusi khona ngapha?
Hayi thina ngomthandazo ukuphela baba kulo bunzima kakhulu Nkomo ngiqinise ukuthi likhathana madoda. Napa wathi ngabe ke befakaza bethi ukukhathana wethu kunzima kunzima iqiniso siyaphonga ubonto singenza njalo
Eh bakithi
Yeah iqiniso shiwa kodwa ke hayi ke kungelani inkosi zasiphutshisa kuphela khona besicela ukuthi khona ngabayavuma isane ngoba ngiqiniso kunzima kakhulu akunje ukuthi ugogolwana osekhitshini impuphu ekhana enza $80 zayithatha nje uyayithenga njani
i-10 kg le
i-10 kg iphosi yethu la but ngalisisa ngaphi mahlophe egangeni ngapha kuma-80-90
uhulumende ubeke wathi siyehlile i-10 kg si-$50 akwenzakalanga lokho
ngangilapha mina esigibe ingafikelesela phuze etown ngale i-$50 ingasuke ilanda ngale amadoda ngapha emashobhethi ngapha selisenza ama-80 abanye 90
bakithi
Hey,
manje uzakwenza njani lapha Ndlovu? Indlala kayithiya ngokuyintondo lokugodwa nje ongani kulamahwaho ongakubamba.
Hayi, imbuzi nezabantwana kulo mfana osegoli ngabe ithethi bula lokuyisala kwazi kwakho okunye okombuzi lapha sidlulise ikhisimusi le.
At least kungcono.
Kuzaba ngcono, ya, isibongile kakhulu. Akoma siyabonga kakhulu isincede kakhulu. Singabantu bamapentsheni bakithi bezokwelizame lokhu sisilisele ukuthi khona uhulumende asingezele. Kufana nokusibakela mbijana kodwa ayikwani.
Mhm.
Siyabonga kakhulu umsebenzini omkhulu. Sihlokoze kakhulu basifakele nje i-PST yakho 500 kasi kuma-300 kathesi.
Hayi, siyabonga Ndlovu. Khuluma laba bakahulumende nxa belalele njalo ubingelele isihlobo labangani.
Ngiyabonga Nkomo, hayi ngibingela abantu abasegoli labanye abasengifana seplumtree emgadini ngalo ukuthi konke nje abantu baphila kahle ngenkosi uJesu Kristu wafake emthandazweni.
Hayi, siyabonga Ndlovu, uyidlale kuhle khona ngapho komahlaba ithwale.
Ngenkosi uJesu Kristu ngiyakhulekela lana Nkomo, ngiyabonga baba.
Hayi, siyabonga uGabiso Ndlovu osithinteke lapho esefilabusi kogodlwayo.
Rigaiti tore vamwe mutereri vari panhare tiri kunzwa kuti tinenge tina mufundisi panhare. Rigaiti ndikwavari halokola.
Halo maserati.
Aiwa taswera tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura napasta muchaka mupofu ndiri kwadomo.
Kwakadiko kukadoma pasta?
Ukadoma kwakanaka asi zvakangooma.
Tipewo mamiriro akaita zvinhu ikoko.
Vanhu vaite zvinhu zvakaomera munhu womuZimbabwe. Kuti uende kumusha kundoona vabereki mari hauna. Mabhazi akwira zvakapetwa. Saka zvinobva zvaramba zvichiomesera upenyu hwemunhu kunyange nokutenda kwevanhu. Kunourawa nekutungamirwa kwaita nyika yokwedu. Ai Mwari vabatsira vatungamiriri. Nokuti Bhaibheri rinoti kana vanotonga nyika vakasha Mwari, nyika inofara. Asi nezviri kuitika nyika ike zvinezvi nyika tiri kuchema. Every day munhu akamuka anomuka achipopota muZimbabwe. Hapana munhu anomuka achifara. Munhu anomuka achipopota. Izvozvizvi Krisimasi yasvika asi munhu ari kungopopota. Saizvi Mwari vabatsira nyika yedu. Mwari vatitsvagira vatungamiriri vanosha Mwari. Nokuti nyika ikatongwa nevanhu vasingasi Mwari, nyika izere nokuchema usiku nemasikati.
Saka imi sapasta mazwi api amangataura ekushingisa veruzhinji vakateerera panguva iyo ino yekrisimusi?
Mazwi andinoda kushingisa vazhinji vakateerera ndokuti ngatirambei tine tariro kuna Mwari. Nokuti muupenyu hwatinorarama tinosangana nazvo, asi zvinoda kuti tirambe takatsunga. Shoko raMwari rinoti vose vachatsungirira kusvika pakuguma vachaona Mwari. Shoko rinoti kutsungirira kusangana nekuoma kwezvinhu. Asi zvakaoma zvakadaro, ngatirambei takatsungirira kusvikira pakuguma Mwari vanotiwanira nyasha.
Ko mashoko amungada kutaurira kuhurumende tomboti yakateerera mataura emi kuti vanhu vanotya Mwari ndo vaakudiwa. Ndaapi mashoko amungataura?
Mashoko andingada kutaura kuhurumende, ndinoziva kuti vakateerera asi havanzi.
Taurai.
Mashoko andinoda kungotaura ndeyokuti ngavarangarire kuti vanhu ndevamwari havasi vavo. Ndinorangarira vamunangagwa vachitizvo, the voice of the people is the voice of God. Nokubva varamba the voice of God. Asi vanofanira kurangarira zvakaitwa Nebhukadhinezar, wakaitwa chipuka chisina zita Mwari. Vanhu ndevamwari havasi vevanhu. Vatungamiriri ngavazive izvozvo.
Ameno, kana paine vamungada kukwazisa tisati tatora vamwe kola.
Ndinoda kukwazisa hama dzangu dziri kumusha kugokwe kwamashame, baba Susan vamutakata namai vangu ana tezvara vangu vari kuchiredzi, nevoo vose vasha Mwari, nemivo muitirwe zvakanaka. Tinoti makurukoto ekirisimasi nogoredzera.
Aiwa, muve nezuva rakanaka, muve babai.
Thank you. Sithathe umlaleli ecingweni uMthembo. Kunjani Mthembo?
Ngiyaphila baba, linjani?
Siyaphila. Igama elipheleleyo mbani ba?
Elijah Dube.
Elijah Dube.
Yeah.
Uxhuma ungaphi Dube?
NgiseNtebe baba.
Oh, Entebbe, eGwanda South.
EGwanda South kanye.
Lidlala njani iKhisimusi?
Kankomba kuthela Khisimusi lo nyaka.
Yebo kithi.
Lo nyaka iKhisimusi sokudla ibizo kuphela lokuthi 25 December vele iKhisimusi.
Heish. Umikubu umumu.
Hayi, umumo mubi kakhulu, mubi kakhulu. Yona imali yakhona yiyo engasathola kaliyo.
Abanye sizwa bekhala ngempuphu lapha lanxa uhulumende ebethe i-10 kg kumele iyehliswe intengo ibe yi-$50. Sizwa kuthiwa ibizo $9,580 endaweni ezijiyeneyo. Entebbe khona ngapho ibiza malini?
I-10 kg. Akula nto ehlileyo.
Ngayeba kithi.
Hayi, kunzima kukhona.
Nxa belalele bona bakarhulumende kuyini ongathanda ukukutsho kubo?
Ukuthi kabancede sibili bazame ukuthi bangenele ikakhulu sibili ezitolo. Ngoba kabuthengeki, lobu lakho kuyimadlana yabo lakho, kodwa izinto ukuthi zithengeka zithengeki inkomo.
Yes. Uqhubi inkomo yini Dube kumbe zifohlile? Ngizwa amanhlogo lapha ekhaya.
Hayi, ziyathi sika lokhu kuzinyamazane ukuthi azimpizi kusithole senzima kabi, zilale siba yini.
Hawu, yebo.
Yes.
Ngapha sithole nzima ngendlala ngapha kulempisi futhi.
Ngapha kulempisi manje kathesi bese kushumile imihogo inkomo elapha ayilo imihogo esegangele emahlangwini.
Eish, endingadlu umhogo iyafa kanje inkomo ngithi.
Ingadlu umhogo ivele imkhogo. Sibanya sakhiza vele uhamba umnyathela kuphathaka. Izihlahla zivela amahlamvu.
Aish, akulobunzima Dube. Ungathanda ukubingelela isihlobo labangani?
Ye, ngiyabingelela kakhulu abazukulu bami abakobulawayo. Ngibingelele lo mzukulu wami okhona leGoli, kabuyanga mani uthi uyehlulwa yimali kathi esibe ngiwhatsapp uthi imali imehlule. Ngithi hayi mzukulu wami, ngawungizwa khona ngapho, hayi dlala iKhisimusi. Ngiyabonga Nkomo.
Hayi, lathi siyabonga Mthembo. Elijah Dube, ube le Khisimusi enhle kakhulu, le New Year enhle.
Hayi, iKhisimusi yakhona kuphela kwamizangene esibayeni kuphela, ngibula le yokuthi izinyane kuphela, yiKhisimusi yakhona.
Hayi, kakhulu kungcono lokho.
Hayi, siyabonga baba.
Siyabonga Dube. Titore mwamterere mama.
Ndanzwa pane vanga vakamirira mukoma Donald Mamboma, muripo here panhare apa?
Ndiripote temavelas masvera feira.
Aiwa, ndimi listener of the year.
Ndiripo mkoma, ndeipenyu.
Aiwa, ndinofara kunzwa nemi.
Aiwa, chokwadi taurai tinzwi.
Ah, zvinogwadza tete Mavelasi kuti nyika yedu yava chiseko pasi rese nemusadhikimu. Zvinogwadza tete Mavelasi. Kaonawo nyika dzimwe mwana anenge achifarawo Christmas, kufarira Christmas kana kare kuchikurawo. Taifarira Christmas, but iko zvino nyaya dzatinohwa kumushaka. Hadzifadzi, haizviti haumboitise kuti Christmas. Hazviti ndataura navatete vangu vakwira kubva kuHarare vachiya ku between Chief nemvuma vachiti kwai vakwira $70. Saka chifunga distance yaibva kubva muHarare kusvika pachivhu papa. Pakubata kwa $70. Saka zvinhu zvo apa tete avazamawo kuvatumirawo kuti vawane kuHarare bhozi kuti tivatumire pakata pane pachinetse. Saka kuHarare kuizi kutora kuti kune dzimwe hama dziriko. Saka ukavatumirawo zvinhu zvichibva kuno kuzvinda kuHarare straight kuti izi kuti vanokolekt. But mari yavazochajiwa yetransport inogwadza.
Saka imi muri kuenda kumusha here Christmas inoyi?
Kuinda handa kundikana paChristmas asinonga musha muna January. Asi vanga vachitondikomekedza vatiti vangu kuti kana uchiuya uya wakagadzirira mari yakasimba nokuti unozokona kudzokera.
Hanzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Saka zvinogwadza, hazi kai hazvina kumira zvakanaka zvachose.
Kupane vamwe kola vambouya panhare apa vachitaura kuti kunzvimbo yavari kugara imomo muSouth Africa kune vanhu 5 vakomana vechidiki saizi dzenyu vakabayiwa nemapanga. Zviri kufamba sei? Kwakamira sei kwamuriwo?
Ini ndiri kuRustenburg. Hakuna kuRustenburg hako nyaya dzenoizi dzedziriko asi shoma. Matswana havanavo habiti yakafana nevamwe marudzi akafana nemaZulu kana maXhosa. Vanhu vakaita like vanhu vane unyoro vakanyorovera kana mukasangokona navo muvakadzi imomo kana mudoromo. Haina hangu handinyanyi kuinda zvekuteverera kumafarofaro izvi. Saka ukagara ukasaenda zvekumafaro upenyu hwako huyo hwakatiiwo. Kana wangosanganawo nazvo wasanganazvo asi vanhu vechitwana havana havo kunyanya kuita ukasha semazuru kana mamarudzi ari muno. Chero mukatisa kana xenophobic panoita paka xenophobia. Kuno kana notwest hazvinyanyi kutaurika nokuti zvinonyanya kuitwa nemazuru nevamwe marudzi ari muno muSouth Africa. Hakuno vanhu vari nani kadida kuvaenda kana vamwe vari muno.
Aiwa, pakanaka chimoresai hama neshamwari tipete titore vamwe nhasi pana pari kupisa.
Ya ndoda kumorosawo hama dzangu vokwamamboma kumushagashe kufamba 85 kumushagashe apa masvingo. Ndomorosa vatete vangu vanonzi maifungiwa ndachitaura navo ndataura navo vanonzi ndovafarira chaizvo vanoda chaizvo zamare vari kunonzi kubvuma kumusena. Ndomorosa mbuya vangu kwachinorumba kuzaka mai vakazara mai vangu.
Kuzaka rinopisa?
Zvaka rinopisa wehe kwachinorumba.
Aiwa,
ndoenda kusamba range kutriangle. Ndomhoresa vose vanondiziva ndakambogara kwenguva vose vanondiziva ikoko. Ndoenda papanganai kuzaka ndomhoresa vose vari ikoko. Ndoenda kwedu kumushagashe ikoko ndomhoresa vose nevose vanondiziva nasekuru vangu vachipadza vanosekubabatira. Ndovamhoresa chaizvo nevopachitamba. Hama dzangu dzese kumushagashe nevavakidzani vese kumakoholi vakomana vatatamba navo vese ndokumhorosa mese nechitimuve Christmas yakanaka nevose vanondiziva nevateereri vestudio 7 ndomhorosa mufundisi Richard Moyo vachafa kumhondoro. Handizivi kuti vachafa vachipo here mbotaiwo zvefainda kuti kuti vachafa vakaenda kupi. Ndo muteereri wekutanga pastudio 7 chitanga chirongwa ichi.
Aiwa, tichavatsvaga
mukoma Blessing chati wamande nechitatu nechishanu chati wa 3 days pa week vachafa kumhondoro. Ndo
tichavatsvaga
namukoma Obey na tete Priscilla tichakatanga chirongwa ichi.
Ichokwadi tichavatsvaga hezvo mukoma Obey ichokwadi shuwo maita basa hama vamanyatsoti dyo modzoka futi Christmas
ikoko ndomhorosa kuvoice of America ndomhorosa tatenda gumbo mukoma Jonga kandemiri tete Mavelasi muchanganya uye mukoma Tungamiri ngomo Chris Gande namukoma Rejoto ikoko na ndimi yake Mwakalerie nemainjinia enyu nevose vanoita vakatati basa richinzwe nevamwe vatisingazivi vari kumasiri kwezvirongwa zvenyu.
Aika matora mukombe mukoma tinotenda zvikoro. Thank you so much, we appreciate that.
Mukoma makati tinokutenda izvozvo.
Thank you. Donald Mamboma wazi wonke umsakazi wonke umuntu olaphi yamazi Mamboma. Sithathe omunye njalo umlaleli cingweni ulungisani kunjani mnumzane?
Yaphila kankomo ndinjani baba?
Hayi, siyaphila. Isibongo mbani?
Mina ngumpanyimu kodlo yomnyama.
Mpanyimu?
Ye, vela kumpanyimu.
Aha. Kusi pamazwi akho lapha ngekhisimusi uyidlala njani?
hey, ekhisimusi lo nyaka kimi ngani kuzima lapha vele akubambeki lutho into ziyala baba ngoku.
Yebo akithi.
Uzima kodwa ngengafika le mabhasini ngithe nginenye mina ngokwami hayi ambonti enzenela ukwenza anything ngoba vele yona ukuthi khonapha ngiyindlali ngikhonapha kobulawayo kuyehlula. Solo into zizama ukuthumela abadala hayi inkani. Okuyigrocery kwe-500 kuveleka kuba kwani bebavili nje.
Ngengakhuluma lo munye esithi uvela eBotswana obechaya okuyi-shopping e-Francis Town. Awuzange ukucabange lawe ngaleyo ndlela.
Lapho kuyabe sokufuna phela ndidingele yo-forex manje i-forex yokuya eBotswana lapha kuyabe sokumeti ngibhodele ezitarada ngingabanjwa ngigwetha 10 years bese ngisithi ngenzeni akuzimo.
Yebo akithi.
Ya akuzimo ibhondi lethu leli vele angazi kuthiwa yi-currency but ukuthi sithi i-currency yakhona isiza njani mina kuyangehlula.
Manje uzayidlala njani kodlwayo uzabubhota njengamalokishi lele labangani?
Yeah, hayi yikho esizakwenza ke namhla ngengaba lenhlahla uzubone ngibhodile njengafika ephumula South kumfowethu ngale awu lo malaycho kwahluwa twitchisa okunye okuthunyelwe ngumntu akabhuti khona la ngahle ngazuza la mamalolibhogu baphathele abanye abantwana ngapha.
Yebo akithi, hayi kuyabongeka. Yabongeka kakhulu
kodwa khona ngamile sihlale sisethembeni ukuthi hayi izinto zizolunga ngoba hheyi singekele ukuba lethemba thiyaba yini imali kayithenga kula magitsi akula manzi school fees khonapho zisikhangele so akusizama ukuthi khonoko okuncane ongakudobha kathesi ukwanise ukukhavisa uJanuwari ngoba ziyavulwa phela izikolo and kukhanya ngani ama-school fees azakhwela ngabo 400-500%
bathi ithemba kalibulali babuye bathi njalo akulahlwa mbeleko ngokufelo.
Limkotho lelo kankomo siyabonga sho ukusipha lati ithemba akuzoze kulunga athi kuyabheda ngani.
Hayi kuzalunga ungathanda ukubingelela.
Hayi kuhle ngiphalele ithuba lokuthi mbingelele ngiyathanda ukubingelela ubaba nomama abakhona lekhaya eKanyandavu. Ngithi selikhumbula abadala ungezi ngekhisimusi ukuthi kuzima kodwa hayi kuzalunga. Sizwile lokuthi izulu kalini sekuthenza inkosi zasihawukela lini bantu kulinywe ukuthi siphile. Ndingelele labafowethu uzimangele ofikile uMakhosana umfowethu uzibusiso khona ngale phumula South ithi lisebenzi yani hayi mina ngifike kuhle phela ndaba. Ngiyabonga basakazi Studio 7 ilale kahle.
Yeah, kusemini kodwa hayi siyabonga uyidlale kuhle ikhisimusi empanyeni.
Ndandi dzare kuhle khona ngapho abantu abahle siyabonga shuwa.
Siyabonga ngokodlwayo uLungisani ovela kokodlwayo khona lekomahla bayithwale.
I think sine muvamwe caller vakamirira pa Narrel Gate ndikovari hello caller.
Hello.
Eh hey, sorry tambo kubatisa ikwengo yakareba makadi yenyu tikutaura nani uye zvemuri kupi?
Eh ndikuma lostendi moyo eno wagwelo esigabeni sesibingo.
Ntunga. Ucingo lwakho moyo lungani lwehla lwenyuke zama ukutsheta kancane lapho khona.
Ya, sizo ke amaTunga.
Yes, okungconywana ungaqhubeka.
Yebo baba, hayi ngiyabonga baba Ntunga namhlanje lisela ngikhumbula nami baba.
Hayi siyabonga lathu ukuthi ungenile kuhlelo.
Kakhulu baba, hey isimo sibi baba Ntunga, hey isimo sibi, hayi khisimusi kakuda zakhisimusi khona, abantu baseduveni zindlala zodwa baba.
Ye madoda.
Ihulumende yethu, hayi hayi siyehlulekile, shiwo iqiniso lihle, sesiyabe siyazame sidonsa ngamazinyo, sidonse ngayo yonke indlela, kodwa akathesi ke ngathi khuba litshonile baba.
Kuyini moyo ovama ukuthenga ube lakho umdeni wakho ukholise ngelanga lekhisimusi ongathi wehlulekile ukuba lakho lonyaka?
Iqiniso lihle ngivama ukuthenga sibe lami ngithenga ingxenye ngo-10 kg rice 10 kg flour but njengamanje ngehlulekile baba Ntunga okuthi ukuthi konke ngeza ama 2 kg 2 kgs nesizathu sokuthi hey ibhondi kalikho ende kabili alibe ngathole kalikho njenganamhlanje songizele betown impela but ngehlulekile ukuthi ngithenge izinto zonke lezesifiseni sami othi indlala yodwa abantwana babe bekhala songekhisimusi ngoba izigqoko nje zokufika abantwana bekwazi ukugqoka akazikho babantunga.
Ye makithi nxa elalela ubaba umnankagwa labanye bakhe kuhulumende kuyini ongathanda ukutsho kuye moya?
Mina nxa belaleli beyisitolo sami bengicela ukuthi njengabadala nabo-ke kumele bebone ukuthi isimo esikuso khathesi asibi kakhulu ngabe bayahlala phansi bebize uwakuthamisa bekhulumisane engxenye isimo singaba siyasisetha sisiba sihle ebantwini ngoba njengamanje abantu bahlixoxe zomlomo akulalutho babantu ungasibile ezitolo lapha izinto zikhona sibili kodwa abokwesibili imali akayikho baba iwa njalo njalo.
Ungathanda ukubingelela isihlobo labangani?
Ngithanda ukubingelela umzali wami uMandla Moyo nomzali wami uSifazane uStela Ngwenya nabantu abami uSithiwe uShepherdi nabana abami uSilvester usithokekile usithulisile usithandazile nonqoba izitha Moyo ngithokoze kakhulu kakhulu babantunga ngicela lihlalele imbamba babantunga.
Hayi, siza kwenza njalo Moyo, siza kufonela kwezinye inhlelo. Siyabonga kakhulu njalo belekhisimusi enhle.
Hayi, nani lifisela ikhisimusi lomnyaka omutsha olithukela baba. Hayi, jabule kakhulu baba.
Hayi, siyabonga Moyo.
Yebo baba.
Stanley Moyo sixoxela ke lapho eseMidlands. Koma vi imimi muchikura ichi chamai nyatso farira kuti kana chiripo muswa 25 maiti nasi tiri kutika kisimusi.
Isu actually tanga tine tradition nekuti vabereki vangu vanga vari ma businessmen. Saka vaigara vari kunze vachishanda taionana kakawanda kacho muswa Christmas saka vaibva vati tiri kuenda panonzi pa Orange Grove. Paka hotera kamwe kakari muchinoi. Tichino zipigwa. Aiwa, tichidya masondido. Aiwa, ndo memory yandina iyoyo. Asi kana tiri kumba toti tozobva ikoko maitenda kumba tosangana nehama neshamwari dzinenge dzabva uchipinge uko. Tichidya futi nyama yehuku. Nemadrinks zvese aiwa tichinakidzwa.
Muchizipigwa. Isusu mudharangu aishanda kuSouth Africa aiva injivha saka dzaitouya nema 10 kg emarice, tastic rice, ine mayonnaise, ine tomato sauce, netumwe tumawatiwati twakawanda wanda. Hai, taizipigwa zvekuti. Ndiyo memori yandinayo iyoyo.
Ndovhiya
mbudzi. Zvichakadaro. Zvichakadaro.
Unogona kuvhiya mbudzi?
Kuvhiya mbudzi? Ungavhira nambudzi nenere. Mbudzi. Asi ndichikura ndaitya kunyatsoicheka pauro apa. But mazuva ano ndinombotya hangu mudzimwe nguva kwete kutya kwekuti ndiri kutya but you know my conscience I would feel very guilty but ndikaona anocheka handoivhiya 10 minutes ndinge ndapedza.
Aiwa, pakaoma, aiwa, nasi sekutora kwa taita tirikuda kungoonesana kuti muri kuzvigona sei tanzwa kune vakasiyana siyana vari muSouth Africa vapindwa vachitaura tataura navamwe baba vari kuinyanga vanga vari kuchema chema vachiti nyaya yemafuta ekufambisa ndo iri kunetsa. Asi regai tiende kuna mutereri wedu. Halo Mukoma.
Halo makadiwa ndongo.
Aiwa, tiri wada, asi dzikisai volume yenyu ndiri kuzvizwa ikoko.
Oya mukazi dzike zvino.
Taura yeyutsi.
Christmas.
Aiwa, takamirira kupinda muChristmas, tasara mazuva mangani mairi.
Tinokutenda kuti Mwari unozarika kuti kana akagona kubva nechijanuary kusvika inge zvinezvi. Hambokoni wekudaro.
Aiwa, ichokwadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mutaura navagogodi vari kuSouth Africa.
Taurai tinzwi.
Nai, ndinoda kuti ndakutora mukana uno kukwazisa mhuri yangu yose iri kuti ndabve pamushosho. Ndichikwazisa vana mai Stefani ndivo vadzimai vangu. Ndichikwazisa na Stefani wacho ari kugwanda. Ndichikwazisa na Fiona ari kuHarare. Ine timu yacho vana Bheri vari kumusha kwaGutu nanaliyona nanatadiwa nasho. Tinoda kutenda Mwari nokuti tisukidza kuti tisvike panguva inotiva tizwa.
Kupane zvamakagadzirira here mastondido ekuendesa kumusha kana kuti muri kuenda here kumusha paChristmas apa?
Ini nguva ino handiwanzi kufamba ndichienda kumusha nechikonzero chokuti ndinoziva kuti unogona kuseenza nguva yese mari yacho yese yoputwa nemabhazi. Saka zvoune nguva iriri hapana. Saka ini ndinowanza kuti ndinotiratumira zvinhu voryawo Christmas yavo vachifara. Inino pana January February toendavo togonourayawo mbudzi dzedu woitaura huya hwembudzi hwokumona huya hunonaka huyawo. Saka kutumira hedu takatumira havo zvokupfeka nezvokudya izvi.
Aiwa pakanaka. Aiwa pakanaka muve ne taurai.
Ndoda kukurudzirawo pane muchinda wekuti ndabvanadzasitaura handipiti vatari kuredhuosafuta kuti pane vamwe vanhu vanokwana kuita vashanu vaibayiwa nemapanga.
Taurai tinzwe.
Ndoda kukurudzirana maZimbabwe kuti vakomana nevasikana hazvirere kuti kana munyika medu tisina kumira zvakanaka kwataenda tikanoshanda tikaona zvatawana tokanganwa. Ngatisakangana nekuti kunoku munoburitsa tiridzokera kumusha tine zvishandisa zvinhu zviya zvatakadii zvatakashanda. Saka ngatisafira mutango.
Aiwa mashoko makukutu.
Ndo mashoko angu anoda kupa vanhu vose vari kunze kwenyika kuti ngatizive zvatakavinga nyika yedu ichanaka.
Aiwa tinokutenda ishaizvo muve nezuva rakanaka.
Nemivo Mwari atiitire zvakanaka nokugona kutibatira mawaya zvakanaka ipapa.
Aiwa tiripo. Handisi muri kuona vamwe vatoenda kuzororo, isusu tinawo mapadza tiri kungorima.
Mwari akuwedzere makore kurarama.
Tinokutenda ini tunga.
Thank you. There inini gore rino mavhi gore riya ndakaenda Gumba. Ndikasvikouraya mombe. Saka gore rino ndanzwa kuti mombe dzacho dzakaonda bhozi panga pane nzara. Ndikati saka kuinda pasina mombe dzakakora hapana mombe ichaurava paka. Saka ndikati are gandombogara mushana.
Aiwa rega titore muteereri wedu wokupedzisira. Halo kola.
Shalom, makadii?
Tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mukutaura na Beautiful Show kuHurungwe.
Kuhurungwe kwakadii ikoko?
Kuno kuri nani, zuva kupisa. Mbeu dzacho hadziri kungofa, zvinhu dzacho zvakaoma.
Muri kumagunje here?
Kutodarika Magonje kwamukonori chaiko.
Okay. Saka muri kubata seiko zororo rekrisimusi iri?
Zororo rekrisimasi rakatoma vedu wee, hakuna chiriko. Sesu tichangobva kuchikore izvozvi kuti vabereki vatene krisimasi. Zvinhu zvakaoma. Next year January ndingo chinda kuchikoro, saka zvakaoma.
Muri kudzidza kupiko munina?
Ndodzidza paHarare Poly.
Saka chii chaungati wewe ungada kuti hurumende inzwe kubva kune imi vechidiki kana vakateerera?
Tivati hurumende iwanisewo vanhu mabasa. Uyezve vasimudzirewo pazvirongwa sekuti vabereki iko zvino vazhinji vanobhesa nekurima. Saka tivati vasimudzirewo pazvirongwa zvekurima. Uyezve munyikawo ikonomi ingeri stable like mari iko zvinoiti hatina mari yatiri kuti tiri kushandisa mabhondi acho hasi kushanda. Tiri kushandisa maus achona ari kunzi akapinda muno muZimbabwe anenge asisina value. Saka zvinhu zvacho zvakatoma. Hurumende yedu dei yatigadzirisirawo pane zvinhu izvozvo. Dzimweni dzenguva nyika inga asimukira.
Aiwa tinotenda munin'ina. Ungomhoresa kana munhu one chaiye nguva yedu yapera.
Ndofunga ainda ke si sifike emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje sihlobo esithandekayo. Siyazi kuyaphithizela ngalesi sikhathi sekhisimosi, abatshayeli litshayele kuhle emgwaqweni lapha lihambe ngonanzelelo hayi ukuphuza utshwala bese liyachayela abachayeli bamabhasi lemchova lihambe kuhle labadala emakhaya kwanele olivalelisayo ngontungamili inkomo.
I'm Marvelous Mhlanganya, who you're saying have a very good evening and let's meet again. We're continuing this Christmas theme throughout this week. You have a very good evening. Bye-bye.